Ichokwadi mangwana ndichange ndichilonja danda refurangu pabook cafe rinonzi Time. Idanda refurangu rechi4 and madanda refurangu 8 ndaimarekodhera kunze kwenyika and ndakanzwa vanhu vachikumbirisa mafans angu kuti dai zvaibhira waimbokwanisawo kuuya uchiita kumusha vanhu vanzewo zvaunoita kumusha. So ndakadecida kuti this time ndilonje danda refurangu kumusha. Saka mangwana zvichange zvichiitika muno muHarare pabook cafe.
Mune vamwe vaimbi here vamuri kubatana navo paurongwa hwamangwana uhu?
Tange tichibatana nemimbi anoitwa Amara Brown, mwana wanzazi yangu, na Brandon Mvura. Brandon Mvura muimbi atiri kukura asi ndoda kumupa mukana kuti azvirakidze kunyika kuti ane talent. Anga ari mwana waAmon Mvula, saka ndakati ndingomupa mukana wekuzvirakidzawo chipo chake kuchindo weZimbabwe.
Muri muimbi agara kunze kwenyika kwenguva yakareba, manzi yenyu iri kutambirwa sei kunze ikoko?
Mimanzi yangu iri kutambirwa zvakanaka chaizvo, nokuti mimanzi yangu mimanzi yakasiyana neimwe mimanzi inoridzwa nevanhu vakasiyana-siyana. Nokuti ndinofokasa so much pachinyakare chedu, nokuridzambira kwangu kwandinoita inotambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika, nokuti havawane muziki yakadaro kunze kwavanogara ikoko. Saka ndinoona mimanzi yangu ichitambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika uko.
Mainge muri kuKenya, chii chakaita kuti mutame kuenda kuFrance?
Mabasa. Tinomubva nemabasa. Murume wangu anoshanda rimwe basa, saka mhuri inofanira kungochigara pamwe chete. Saka akamubva kuenda kwaanoenda tinongomubva tese. But manzi zvaikanakira ndeyekuti kwose kwaunoenda unokwanisa kuenda uchingodi uchingoenderera mberi nayo.
Todzoka kudamba refu idzvairi riri kuparurwa mangwana Time. Ndeipi mhanzi yamungati vana veZimbabwe vatarisire padamba refu iroro?
Padande refini pane mimhanzi yakawanda vana Zimbabwe vanokwanisa kutarisira, asi pane inonzi Gogogoi neinonzi Moto Wabaka Mugomo. Nekudaiko zviri kuitika kuSouth Africa uko, yes, xenophobia.